Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nasi, Urumuswe Mukuro, Gira 11, 2021. Makatere Studio 7, Nepenurenia, Zigitigam Zimbabwe, Tamopio and Studio 7, in Washington, D.C. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi maviri nevana vofa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro zvasiya vanhu vafa kubva zvatanga kupararira kwechirwere ichi vadarika mazana mashanu. Inotika mutemo unorambidza kufambiswa kwemitumbi kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Nyaya skala yapinda mudare muzuva ranhasi asi hatina zvizhinji zvatakwanisa kuita kunze kwekuisa pamberi pedare zvenyunyuto zvavasikala maererano nemasungirwo avakaitwa anotaridza ivo kuti chinangwa chacho chaicho chekuvasunga ndechekuvapanisha.
Hurumende inoenderera mberi nekusunga vatungamiri vebato rinopikisa reMDC Alliance ichishandisa mutemo wakanzi unotyora bumbiro remitemo nedare repamusorosoro. Mafashamu emvura okanganisa vakawanda munyika, vamwe vanhu vaviri vachifa mushure mekuyeredzwa nemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wasvika pamazana mashanu nevanomwe kana kuti 507 zvichitevera kushaya kwevanhu makumi maviri nevana kana kuti 24 nezuro. Vanhu vatanhatu vakashaya kudunhu reManicaland, vana kumashanaland East neMasvingo, kuchiti vatatu vachishaya mudunhu reMashanaland West. Vanhu vaviri vakafa matunhu anoti Bulawayo, Mashonaland Central neMidlands, kuchitiwo munhu mumwe chete achishaya kumateveleland North. Nezuro hapana munhu akashaya mudunhu reHarare. Vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevasere kana kuti 978 vakawanikwa vaine COVID-19 pavanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 4936 vakavhenekwa nyika yose. Uwandu hwevanhu vari kufa neCOVID-19 hunouya panguva iyo hurumende yadzika mutemo unorambidza kutakurwa kwezvitunha kubva kumatunhu akashayikira munhu kuenda kune mamwe matunhu emunyika. Mutemo uyu wakaziviswa nezuro nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati unorambidzawo kupinzwa mudzimba kwezvitunha uchiti vanhu vave kusungirwa kungotora mufi achibva angonovigwa kumakuva. Veukama havachabvumidzwawo zvakare kuvhura bhokisi vachionekana nemufi, asi vanenge vashaitira kunze kwenyika vanobvumidzwa kupinda munyika asi pachiteverwa mitemo yakasimba. Hurumende inoti yatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hunokonzera COVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kunetsekanawo nekupararira kwechirwere ichi zvakanyanya kumaruwa nemaguta madiki akaita seKariba kumashanaland West, uko kune vanhu vana vafa uye vamwe makumi mashanu nemumwe chete vachibatwa nechirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reKariba vaGodwin Muza vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuKariba sezvo vakawanda vave kufa.
Hey, but
Vamuza vanoti parizvino vave kubatsirwa nekanzuro yekariba nemamwe masangano akazvimirira kudzidzisa vanhu vemunharaunda yavo nezvechirwere cheCovid-19. Kufa kwevanhu vana uku kwakakwidza uwandu hwevanhu vafa mudunhu reMashonaland and West kusvika pavanhu makumi matatu nevaviri. Nzvimbo yemhangura iyo yanga isina munhu akambobatwa nechirwere cheCovid-19 gore rapera inonzi yave nevanhu makumi maviri nevatatu, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi mudunhu pavanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu, kana kuti 683. Zvichakadaro, danho rehurumende rekuti vanhu vanenge vafa neCovid-19 vavige kwavafira ratambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Asi vapita nhambu vanoti zvaitwa nehurumende hazvina chakaipa sezvo nyaya yekuvigwa isinei nenzvimbo.
Kuvigwa. Ukavigwa kwavafira kana ukanovigirwa kumwe kwavanenge vati wavavigirwa hazvichinje, because munhu kana afa atofa haachamuka. But semezva yatorwa nehurumende yekuti vaedze kukontrola kusipirira kwekorona inenge yakanaka, because chiripo ndezvekuchengetedza upenyu vanhu vaita se vasara, because kana vanhu vakaenda mwakada kuzobata bhodhi yemunhu vamwe vasiuza kuti munhu afa nei, vanogona kungobatira chirwere chacho COVID. Saka kuvigwa.
Pasati pataurwa mashoko aya nezuro, vanhu makumi matatu ndivo vaibvumirwa kuungana parufu vachiviga munhu chero kwavanoda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Tichiri panyaya iyi, hurumende iri kutarisirwawo svondo rino kuziva kana kukwira kwechirwere ichi munyika kuri kukonzerwa neutachiwana hutsva hunonzi hwakatangira kuSouth Africa. Studio 7 yakundikana kubata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kweCovid-19, Dr. Agnes Mahomva, sezvo nharimbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Tatumirawo mibvunzo yedu kune mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboye gurukota rezveutano, Dr. Henry Madzorera, vanoti kukwira kwehuwandu uku kunoratidza kuti nyika yakarara nezamo mumukanwa panyaya yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Ichokwadi kuti vanhu vari kunyanya kubatwa neCovid-19 ende kufa kwacho kwawandisa idambudziko guru. Munongedzerawo kuti izvo sehurumende hatina kukwanisa kukontrola chirwere ichi zvakanaka. Hatina kushandisa mukana watakapiwa we8 months uyu zvakanaka kuti mise COVID-19. Asi pane zvinofanira kuitwa manje kuti izvo tichimisa chirwere ichi. Chokutanga, ngatimise kunyanya kufamba kukurosa mabhodha vanhu vachipinda muZimbabwe. Ngatitestei vanhu zvakanyanyisa, tichiisoleta vanhu pasina kutesta nokuisoleta chirwere choramba chichingoti chingopararira. Uyezve ndokurudzira hurumende ngative nezvipatara zvokuve tichingadzimbisa vanhu vabatwa necoronavhairasi. Zvino zvipatara izvozvo zvishomanani, saka zvinoita kuti vanhu varambe vari mumusha vachingoparadzira chirwere vachirwara vofira imomo, hapana anoziva kuti vafa nei. Tine dambudziko.
Tiri kuonawo kuti hurumende yadzika mutemo wekurambidza kufambiswa kwezvitunha kubva kune matunhu akasiyana siyana, zvichinzi munhu ngaavigwe mudunhu raashayikira. Munoona sei imwe nzira here inokwanisa kuteredza uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kufana chirwere ichi?
Handingari sore danho iroro, nokuti vanhu vazhinji vamwe vari kubata chirwere ichi pamafunaral. Asi tingade hedu kukontrora zvitunha. Kufamba kwekorona kuri kuitwa nevanhu vapenyu vari kufamba 1-2-1-2 netsoka dzavo. Ndokwatinofanira kuvatsvaga vachiri vapenyu tovaisoleta tovatrita. Zvitunha zvogona nge zviri kukontributawo bichani, asi harizi effective as kukontrola kutesta vanhu nokuvaisoleta.
Pane vari kuchemawo, Dr. Madzorera, kuti dai hurumende yavheneka vanhu vasiri kubhadhara mari, nokuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana mari inodiwa yekuti vavhenekwe. Munotiwo?
Ndopane dambudziko guru ipapo. Nyaya iripo yekuti tikontrole neCovid-19 inyaya yekuti hurumende ngaiise mari pasaidi yekutestisa vanhu vese pachena, nokuti vazhinji 90% yevanhu vemuZimbabwe havakwanisi kubhadhara $60 yekuti angoitwa COVID-19 PCR test chete. Pasina kutesta vanhu pachena, hapana kukontrola COVID-19 kwatingamboite. Nyangwe tikaita lockdown for 12 months tisingatesti vanhu pachena, hapana zvatiri kuita, tiri kuwesta nguva.
Asi muri kuonawo veruzhinji vachiteera here kurudziro yekuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi?
Zvino vanhu vatanga kufa zvakashatira.
vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakamboyo gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi manomwe nemazana maviri ane zana nemakumi maviri nemumwe kana kuti 72,121. Vanhu vapora vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 miriyoni. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 miriyoni. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe kana kuti 90 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvina kana kuti 374,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri kana kuti 22 miriyoni. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 miriyoni. Asi vanhu vapora pasi rose vave kudarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 miriyoni. Mapurisa nhasi asunga mutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vachivapomera mhosva yekuda kukurudzira vanhu kuita mhirizhonga inova mhosva iri kupomerwa mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scholar uye mutori wenhau Hope Chingono vachinzi vakagovera vhidhiyo yaiti pane mupurisa akarova mwana nemboma akafa iri kunzi nemapurisa handeyechokwadi. Asi magweta anoti mhosva yakadai yakatombonzi nedare inotyora bumbiro remitemo. VaScholar navaChingono vamiswa pamberi pedare nhasi. Thomas Siripasi anoti panyaya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro ichi kudare, rimwe remagweta aChingono vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti chikamu chemutemo chiri kushandiswa nehurumende kupomera Chingono mhosva chakanzi nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court hachizi pamutemo. Saka nokudaro Chingono haafaniri kutombomiswa pamberi pedare. Asi muchuchisi nyaya iyi amai Nancy Chandakaona vaudza dare kuti kunyange hazvo dare repamusorosoro rakarasa chikamu 31 chemutemo weCriminal Law Codification and Reforms Act muna 2014 richita zvina kunangana nebumbiro remutemo raivepo. Bumbiro idzva harisati ratambirwa neveruzhinji muna 2013. Kodzero dzekuti munhu ataure zvaanoda dzine padzinogumira pasi pemitemo iripo pari zvino. Mutongi wedare Valanzini Ncuve vambenge vati vachatora mutongo panyaya iyi nhasi masikati, asi vazoti magweta aChingono aenderere mberi mangwana nekupa zvimwe zvikonzero zvekuti sei Chingono achiti nyaya yari kupomerwa inofanira kuraswa. VaNcuve vaturawo mutongo wekuti Chingono apihwe magumbeza anodziya pamwe nemvura inopisa ari kujeri uko kwaari kugara pake ega senzira yekutevedzera zvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti munhu anenge asangana nemunhu ane chirwere cheCOVID-19 anofanira kuzvibvisa kubva kuruzhinji sezvo achiti anogona kunge akabatira chirwere cheCOVID-19 mushure mekusangana nevanhu vane chirwere ichi kuSouth Africa. VaNkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Pamberi pedare apo tanga tichikwikwidzana nevava vanogweta rinomirira hurumende tichiti vaChingono vanofanira kukurwa vasina chavataura nenyaya yekuti mutemo wavari kunzi vakakanganisa hausi kuchazi mutemo sezvo nokuda kwekuti dare guru reSupreme Court rakataura reConstitutional Court rakatema mugore ra2014 kuti aiwa ava vatatu venhau havakwanisi kunge vachinzi vachityora mutemo uyo ukabviswa mumapuku mumagwaro. Saka naizvozvo mutongi achapa mutongo wake pakunyaya iyoyo pamazuva anotevera.
Zvichakadaro, vasikala vamiswa pamberi pedare, vachipomerwa mhosva yakafanana neiri kupomerwa chingono, pamwe nekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende, kuburikidza nemashoko avanonzi vakanyora padande mutande ravo reTwitter. Gweta ravo, vaJeremiah Bhamu, vasvitsa zvichemo kudare, kuti vasikala vakagariswa mutirongo makambogariswa chingono, pakamba yemapurisa, kunyange hazvo chingono akaudza mapurisa kuti akanga asangana nevanhu vaviri kuSouth Africa, vakazowanikwa vaine chirwere cheCovid-19. Vabhamu vati izvi zvakaita kuti pave nemukana wekuti vasikala vabatire chirwere cheCovid-19 sezvo mutirongo umu musina kumwaiwa mushonga kubva pakabuda chingono, uyo anoti hasati aongororwa nanachiremba kuti ane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Vabhamu vaudzawo dare kuti vasikala vari kushungurudzwa nehurumende nekuti nderimwe remagweta ari kumirira chingono, sezvo vakaenda kukamba yemapurisa pakasungwa chingono, vakabvunza mapurisa kuti akanga achivatsvaga here kana kuti kwete, mushure mekunge vanzwa runyore kupe rwekuti mapurisa aivatsvaga. Vabhamu vati mapurisa akati akanga asiri kutsvaga vasikala, asi vakazoshamisika vasikala vave kusungwa nemugovera vachibuda mudare nenyaya yachingono. Asi mutongi wedare Vangoni Nduna vati nyaya iyi dzoke mudare mangwana sezvo nguva yanga yapera. Vabhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa nemutongi.
Nyaya vasikala yapinda mudare muzuva ranhasi, asi hatina zvizhinji zvatakwanisa kuita kunze kwekuisa pamberi pedare zvenyunyuto zvavasikala maererano nemasungirwo avakaitwa, anotaridza ivo kuti chinangwa chacho chaicho chacho chekuvasunga ndechekuvapanisha kuti vawirei kuzomirira hopo chimono. Saka tapedza kuisa zvinyunyuto izvozvo, tabva takumbira dare kuti tichitanga kutarisa nyaya kuti vopinda musungwa here kana kuti kwete, asi dare harina kuzosvika pachidanho ichocho nekuti razoti nguva dzapfuura dzekuti dare rirambe richishanda. Naizvozvo tichaenderera mberi mangwana nenyaya iyoyo.
Vasikala pachavo vaudza Studio 7 vasati vapinda mudare kuti kusungwa kwavo kunoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakazvipira kusunga vose vanoipikisa.
Zvinotaridza kuti Mnangagwa mudzvanyiri mukuru, ende izvi zvinonatsotaridza kuti Mnangagwa hondo yanayo nesu yakakura.
Chingono navasikala vakasungwa mushure mekunyora pamadande mutande avo eTwitter vachitsoropodza kurohwa kunonzi kwakaitwa mumwe mwana nemwedzi mipfumbamwe nemboma nomumwe mupurisa akafa zvichitevera vhidhiyo yaitenderera paindanet. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vakazobudisa mashoko svondo rapera vachiti mwana uyo haana kufa kana kukuvara, zvakazoita kuti mapurisa asunge chingono navasikala achitivaburitsa zvinhu zvisiri zvechokwadi. Tichiri panyaya iyi, sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko paTwitter richiti muzvare fadzai mahere vakachengetwa pakamba yeHarare Central uye vapomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo uri kunzi wakatyorwa nachingono navasikala. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze riri kuyambira vanhu munyika kuti kuchange kuine mamwe mafashamo emvura mumazuva mashoma anotevera, richikurudzira vanhu kuti vasaedze kuyambuka nzizi dzakazarisa. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwemitumbi yevanhu vaviri mushure mekunge motokari yavo yemhando yeIsuzu Twin Cab yaeredzwa nemvura murwizi rweGweru River mangwanani anhasi. Vamwe vanhu vana vanofungidzirwa kuti vanga vari mumotokari iyi havasati vawanikwa. Kubudiriro 5 muHarare, vanhu vakawanda vakafumaona dzimba dzavo dzaive pachitsuwa chemvura mushure mekunge kwanaya mvura yakawandisa munguva pfupi pfupi nhasi mangwanani zvakare. Midziyo yakawanda inonzi yaparadzwa. Vezvemamiriro ekunze vari kuyambirawo kuti kuchaita mafashamo kunzvimbo dzinoti Cholocho, Kanyemba, Muzarabani neSave Valley. Mutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica, amai Nancy Pelosi, vanoti vapa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence zuva rimwe chete chete rekuti vagare pasi nedare remakurukota kuti vamanikidze mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vasiye basa. vaTrump vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nekuda kupidigura hurumende mushure mekukundwa kwavakaitwa musarudzo dzavari kuramba kutambira. Amai Pelosi vanoti vaPence vakasatora matanho vachaita kuti dare reparamende reCongress ritange kuzeya nyaya iyi. VaTrump vari kutarisirwa havo kusiya basa musi wa20 Ndira apo mutungamiri wenyika mutsva vaJoe Biden vachatora mhiko. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weWestudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Chatonda.
Zvichanetsa nokuti impeachment yaTrump ingadi yakaitwa kare, munhu uyu haana kutanga nhasi. Saka izvi zvavari kuita ndezvokutoti vanoda kutsigidzira mitemo yavo kuti nyangwe Trump asisina zvake mazuva akawanda asara, asi zvangofanana nokuti munhu akabaka kana kuti akauraya munhu iye achirwara oenda kuhospitari morega here kutonga mhosva nekuti munhu arwara. Saka vari pamhanda mbiri dzinonetsa pakuti vatevedzere mutemo vari kuita chaizvo ndizvo zvinenge zvichidiwa. Asi chinhambo chatasvika ichi chinotokanganisa kuti zvino munhu wasara nemazuva 10 kuti asiye chigaro. Maakuteererana naye iku COVID iri kupisa, vanhu havana mari mabasa, vanhu vari kudzingwa, otoshaya kuti wobata pati imomo dzimba dzematongerwo enyika. Saka inyaya inonetsa chose, asi zvinoita Mike Pelosi handingambozvishori nokuti uyu munhu Trump zvaari kuita hazvindishamisi and hazvisi kushamisa vazhinji nokuti ndo ari kuonesa kuti munhu akaita sei. Saka zvangosara kuti toona kuchawira matombo.
Tombotarisa iyo nyaya yekuti vaJoe Biden vari kutarisirwa kunge vachizogadzwa svondo rinouya, munoona pachizoita zvininga mpinyi here?
Hapana chininga mpinyi chichaitika nokuti hurumende nemasoja ese nemapurisa vakuziva manje kuti vanhu vanoda kuita mvongomvongo vakawanda and vanoda kukonzera kuita zvinhu izvozvo zvisina mitemo, zvekuti dei vachiita zvavo mademonstration ekuno aya patinoti peaceful demonstration vaichendekwa zvavo kuita vari kuseri kwenhandare inoitirwa kugadzirwa president kutsva. Asi ndofunga kuti nekuda kwezvakaitika nemusi wechitatu panenge pakagosha. Pakagozha sedoko wembishi. Saka handimbotooni kuti panenge pane chimwe chichanetsa chichazofamba zvazvo zvakanaka.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Chatonda vari parunhare kuSouth Carolina muno muAmerica naMavhula Musanganya uye weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dandemutande reFacebook ravhara peji inoshandiswa nemutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni apo nyika iyi yatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika. Facebook inoti peji iyi iri kushandiswa kubudisa manyepo uye kune mamwe ari kushandiswawo nehurumende kuita zvimwe chete zvapakuti avharwe. Mutauriri wehurumende anoti Facebook yave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika izvo iri kuramba. Nyanzvi munyaya dzekutuhwina kana kuti madivers dzatanga kupinda mumvura kuti dzinotora matura emashoko anoratidza kufamba kwendege kana kuti black boxes kuti kuongororwe kuti chii chakapa kuti ndege yeBoeing 727 idonhe kuIndonesia ichiuraya vanhu 562 muguta guru renyika iyi reJakarta ichangosimuka nezuro. Nyanzvi dzinoti nezuro dzainge dzatoziva nzvimbo chaiyo ine matura emashoko aya. Mitumbi yevanhu yatangawo kuburiswa munyanza yakawira ndege iyi. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti patsvagwe nzira dzekuongorora utano hwepfungwa hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere checovid-19 sezvo vazhinji vavo vari kuratidza kushushikana nekudzamisa pfungwa zvakanyanyisa kwavanenge vachirwara izvo zvinozopa kuti vaite zvirwere zvepfungwa. Kirimu Dzamiri anotipanya inotevera.
Nyanzvi yeutano wezvirwere zvepfungwa Dr. David Mukwekwezeka vanoti vanosangana nevarapwi veCovid-19 vakawandisa avo vanenge vachiratidza kushushikana kwakanyanya nokuti vanhu havasi kunzwisisa chirwere ichi chokuti patove nedambudziko rekusarurwa kunobva kuhama neshamwari.
Kuri kuti mamboita mukana wekusangana nemunhu anorwara nechirwere cheCovid-19 anonga aine kushushikana kwakanyanya. Zvemunga mechitaura zvinotanga kutomubata magamuchira anoita chirwere chacho. Ndozvimwe zviri kuita kuti vanhu vaterere zvataurwa nevana mazvikokota zveutano nekuti vabatanidza chirwere chacho nedestigmatization.
Dr. Mukwekwezeka vanoti mitemo yakadzikwa yokuti vanhu vagare kumba senzira yokudzivirira kutapuriranwa kweCovid-19 iri kuvhiringidzawo mararamiro evanhu vagara vachitora mishonga yokurapa matenda epfungwa nokuti havasi kukwanisa kufamba kuzvipatara kunopiwa mapiritsi avo.
Chimwezve chechipiri ndechekuti mitemo hurumende dzedu dzamanikidzwa kuti ise pamusoro pedu kuti tione kuzvidzivirira kuti tisaone zvirwere izvi iri kuita kuti zvinetse kune vanhu vagara vari kurwara nezvirwere zvepfungwa kuti vawane rubatsiro rwagara vanofanira kunge vachiwana vakaita semapiritsi avo vakaita sekuonekwa nana chiremba. Saka ipapo ndo pechipiri pezviri kudyidzana zviri kuita kuti zvinetse kuti COVID-19 isarambe ichidyidzana nemafungiro ari kuita vanhu.
Dr. Mukwekwezeka vanoti masoja emuviri anoteerera zvinenge zvichifungwa nemurapi zvokuti munhu akazodzamisisa pfungwa dzake masoja emuviri anotozorwiswa zvokuti mishonga yaanopiwa haitozodairire muviri wake.
Pane rudyidzano rwuripo pakati pemasoja emuviri nemafungiro anoita munhu. Kana uine pachirungu yatinoti positive outlook zvinoitawo kuti immune system yako isimbe. Kana uri uchingofunga zvinhu zvokuti ungogara uchingotya masoja emuviri anototererawo zvinonga zvichitaurwa pfungwa iyo.
Imwe nyanzvi yeutano inova zvakare gweta rinomirira nyaya dzakanangana nezveutano Dr. Masimba Mavhaza vanotiwo kugara kumba kuri kuitika nepamusana pemitemo yakatarwa nenyika dzose kuri kuvhiringidzawo utano hwepfungwa hwevanhu vazhinji.
Rimwe dambudziko rakonzerwa nechirwere chedziva mupengo rinosanganisa iye yatikati pachirungu mental health. Vanhu vanogara vari mumba vakazvivharira havasi kuenda kubasa havana mari. Vana baba vanenge vari kufunga kuti zvino ndichadyei manheru. Vamwe vari kufunga kuti basa racho richiriko here. Pamba pacho hapachisina kuwirirana saka pfungwa dzinotanga kupishingana. Kwaita chirwere chiya chirwere chepfungwa. Saka mukati menguva yechirwere chedziva mupengo ichi kune vazhinji vakarwara nechirwere chepfungwa vari kutorapwa izvozvi.
Dr. Mavhaza vanoti kungogara pamba kunokokawo mamwe matenda anenge eshuga nehigh blood pressure uye vari kukurudzira vanhu kuti vaite mabasa anoita kuti vadikitire nguva dzose izvo zvinozoita kuti vagare vaine hutano hwakagwinya. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa vachishanda nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health Dr. Ignatius Murambidzi vanoti kunyange hazvo vari kufara nedanho ratorwa nehurumende rekuti vanhu vagare kudzimba dzavo vanoti matenda epfungwa atove dambudziko guru munyika nokudaro panofanirwa kutsvagwa nzira dzokuti vanhu vane dambudziko iri vakurumidze kuwana rubatsiro. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode avo vakambowanikwa vaine COVID-19 mushure mekuongororwa gore rakapfuura vanoti zvakakosha kuti munhu wese aongororwe kuitira kuti chirwere chisapararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 pm nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19, kusungwa kwenengo dzeMDC Alliance uye kurudziro yekuti mutungamiri wenyika yeAmerica waDonald Trump vasiye basa. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevana vofa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro zvasiya vanhu vafa kubva zvatanga kupararira kwechirwere ichi vadarika mazana mashanu. Hurumende inodzika mutemo unorambidza kufambiswa kwemitumbi kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Hurumende inoenderera mberi nekusunga vatungamiri vebato rinopikisa reMDC Alliance ichishandisa mutemo wakanzi unotyora bumbiro remutemo nedare repamusorosoro. Mafashamu emvura okanganisa vakawanda munyika, vamwe vanhu vaviri vachifa mushure mekuyeredzwa nemvura. Chamba tashuka kumagume chirongwa chidu chanasi. Iwe inesu zakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mboja. Zitumire ku Studio 7 at vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurai zvakanaka vateereri.
Soku izika atisenda baku VOA.